Abdulu havana capacity kuongorora munhu abata mari yake kuti asaichinja kumusika mutema. Nekuti mari ichichinjwa kumusika mutema vanhu havaridzi hwamanda kuti ndaakuchinja mari. Inochinjwa tiri mumba takagara ichichinjana mari ipapa. Havana capacity, hurumende haina capacity yekustopa vanhu kuti vasachinja mari vamusika mutema. The only way yekustopa vanhu vasachinja mari vamusika mutema kuita kuti dhora risimbe, dhora reZimbabwe risimbe. Kana rakasimba vanhu vane confidence naro, havamhanyi kuenda kunopa musika mutema unochinja mari. Ende vanhu vanopuwa mari mumacontractors zvimwe zviripo zvekuti zvavanoshandisa pakugadzira marodha aya semuenzaniso, zvimwe zvoda foreign currency.
Mungapawo muenzaniso here ipapo?
Mukafunga nyaya dzana bitumen, maspare parts anonga achishandiswa nesimbi, zvoda foreign currency. Asi kucentral bank, kureserve bank haioneki mari yacho. Saka kana munhu apuwa basa anoenda chikrediti chekuti aone zvikwanisiro zvekuti aone foreign currency yacho, achangoitenga futi. Saka havana capacity yekungotaura kwemunhu ane shongo yekuti dzimwe dzenguva nyika inaka, asi mushongo waripo ndewekuti ndakavaudza kuti ndavaregedze kushandisa cash kugadzira maroads. Hakuna zvakadaro. Kana imba wane nebond, imba zvairi a small thing ichishandiswa nezi bond remba. Ko road rinogara makore 30 makore 40 ringashandiswa cash. Ngavashandise anonzi madiaspora bond, ngavashandise nezi public private partnership. Havasi kuda varikuda mari yechimbi chimbi yekuti vapana ipapo mumozopuwa mari nehuseri atoti corruption.
Tinoona dzimwe nyika kunana America vanoita ya inonzi build, operate and transfer. Sei zvisingaitwawo muZimbabwe izvi?
Zvakatomboitwa, zvitori nehistory yazvo. Mukatarisa inonzi Bed Bridge railway line, iri kuBed Bridge, inobva from Colimbone kuenda kuBed Bridge, kubva kuGwanda kuenda kuBed Bridge, yakanga itori pa build, operate and transfer, chireva kuti unovaka wotoita ownership kuti ndeyako railway line yacho NRZ. Atotora makore 30 wozoidzorera back kuNRZ nekuti unonga wadini, warikavha mari yako, right? Saka haisiri nyaya isikazivikanwi nehurumende. Asi chainonetsera nyaya yakadai sekunovanhu vane makore makudo aya ndeyekuti havazokwanisi kuzoba mari manje.